zvijonga zvaitika nhasi ndezvekuti kazobvumirana nehurumende kuti imbobhadhara mari iyoyo inotangira pa50% to 76% on a sliding scale. Zviri zvinhu zvatangobvuma pakuti vashandi vabomerwa havazvisina pokutanga. Saka mushure mokunge tadzokera kunotaura nevashandi, vashandi vati mukarega kuti timbowana dhijana tinogona kutonyura chaiko nokuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Saka tatinzi kuhurumende chimboti paishoma iyoyo, asi isu pachedu tichiri kungoda mari inosvika kuma4700. Saka tinofanira kuti tirambe tichitaurirana nekusvika tasvika ikoko. Saka ndo zvabuda munhaurirano dzanhasi.
Saka hurumende yati inokwanisa kubhadhara mari idzi kubva rini?
Pamutemo mari iyi inobhadharwa with effect from the 1st of August. Kureva kuti iko zvino sezvo vanhu vakatokora mari dzaAugust, hurumende ichaisa mari yaAugust yacho yakawedzererwa iyoyo yasara wozotangawo kubhadhara mari iyoyo yatataurirana zvakajeka kubva muna September.
Ko nyayawo yebhonasi maiibatawo here? Nokuti takanzwa hurumende ichiti musangano iwoyo uchazeya mari dzichatambirwa nevashandi kwemwedzi mina yasara mugore.
Nyaya yebhonasi yakatotaurika kare, hatidi kutoitanga nokuti inyaya yakapera. Kwatiri isu sevashandi, bhonasi inongova kodzero, hachisi chinhu chokuti tingambototaura nezvazvo. Zvakangofanana nokuti uri baba waendesa mwana wako kuchikoro, haugoni kutozvirova dududu kuti ndaendesa mwana kuchikoro. Saka bhonasi tinongoziva kuti mutemo, uye hurumende yakatotaura zvayo kuti bhonasi regore rino riri.
Saka munotarisira kuzogara zvakare pasi riini kuti mutseketudzane nehurumende musvike pamari yamuri kuda ye4700?
Tiri kuona zvokuti inhaurirano dzinoramba dzichiindirira mberi kuburikidza nemafanira aita zvinhu zveupfumi munyika, zvikuru kukwira kwezvunhu ndo kuchanyanya kuita kuti tirambe tichida kuti tirambe tiri patebho tichitaurirana kuti tione kuti tingagaina zvakadini zvikuru takatarirana neinderbank rate. Tina zvedu madheti akapa, asi tiri kungoti chibvumirano ichi chiri kutanga kubva muna August muno kusvika kupera kwegore.